manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kurume 26, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yorumirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kuvapa mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Hurumende yokurudzirwa kuvhara mabhawa kuti vanhu vasapinde muna taisireva nekuda kwechirwere checoronavirus. Vezve matongerwo enyika vopikisana panyaya yekugadzirira kwehurumende pakurwisa coronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yairimirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kunonzi iri kuita kupa vashandi ava mbatya dzekuzvidzivirira panguva yavanenge vachirapa varwere vanenge vachifungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vana chiremba nana mukoti vanoti havasi kuzoita basa kana hurumende isina kuvapa mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere checoronavirus. Vashandi vemuzvipatara ava vanoti kushanda vasina hanzu dzekuzvidzivirira dzakakwana kunovapinza panjodzi yekubatira chirwere checovid-19 icho chakatouraya munhu mumwe chete muZimbabwe nevamwe vakawanda pasi rose. Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association vatawanda zvakada vaudza vatori venhau kuti kunzi vadzokere pabasa vasina zvipfeko zvekuzvidzivirira zvakafanana nemagrovhosi nemamask zvakafanana nekutongerwa rufu.
Saka tatisiso ikatimbomira shoma hurumende iri kumhanya mhanya kugadzisa kuti muzvipatara mane mvura here, vana chiremba zvonzi kuti vadzivirire zviripo here nezvimwe zvakadaro kuti zvavepo here, kana zvavepo machiremba aripo kuti azobatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Asi gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vaudza Studio 7 mushure mekutambira mushini unoshandiswa kubatsira varwere pakufema kana kuti ventilator wapiwa chipatara cheWilkins nesangano rakazvimirira riri kuzvidaidza kuti Zimbabwe National COVID Action Trust kuti hurumende yabvuma kupa vana chiremba mari dzekushanda kurwisa chirwere checovid-19 uye vati zvipfeko zvekuvadzivirira zvave po. Muria Zororo Makamba uyo akashaya nemuvhuro nekuda kwechirwere checovid-19 yakagunungunwa kuti Zororo akafa mushure mekushaya michina inobatsira kufema paive kuWilkins. Uye sangano rabvisa muchini uyu rati riri kushanda zvakasimba kuti ritenge mimwe michina yakadai ichaiswa kune zvimwe zvipatara. Vamoyo vati zvipfeko zvavana chiremba zvekuzvidzivirira zvavepo, vakavakurudzira kuti vaende kumabasa vanobatsira veruzhinji zvikuru sei panguva ino yechirwere checoronavirus.
President Redo akatopa instruction wakati wanofana kuwana inonzi risk allowance, wanofana kuwana health specific allowance, wanofana kuwana izo zvipfeko izvozvo protective clothing iyoyo. Zveprotective clothing zvakatosvika nezuro asi hatidi kuti zvakwana. Takatokurudzira vana chiremba vedu nana mukoti kuti endai henyu kumabasa enyu tanoona zvinhu zvako zvemaallowance zvese izvozvo zvakatogadziriswa zvakatobvumwa hurumende yakatobvuma.
Asi vazvakada vati vachatenda maruva vadya chakata.
Kana vachitizvavepo vakazvitenga tinofara nazvo. Chatamirira izvozvo ndezvekuti tichiudzwa isu kuti zvinhu izvi zvavakatenga tiri kunotora apa tichizodai tichizodai nokuda kwokuti izvozvo zvanasa zvakajekeswa samachiremba akamira kuenda kubasa. Asi kana vachitizvavepo zviri apa neapa tikazviratidzwa machiremba ripo kutadzokera kubasa.
Vamwe vakoti vanga vachiratidzira pachipatara cheHarare Central vachiti havakwanisi kushanda vasina magirovhosi, mamaski nezvimwe zvakadaro zvavanoshandisa mukuzvidzivirira kuti vasabatire zvirwere pavanenge vachiita basa. Zvichakadai, vamwe veruzhinji vakaita sava Love Motor Ruvinga vaudza Studio 7 kuti varambirwa varwere vavo muzvipatara zvakaita seHarare Central Hospital nepamusana pekushayikwa kwembatya dzekuzvidzivirira dzavana chiremba nevakoti.
So takusita problem like izvizvi muzvikoro, so vana kutoende navo clinic zvinoita problem yekuti vavhenyeye kuti vanhu vari kutase vari kukosora munhu yese akungofungwa kuti coronavirus.
Panguva iyo chirwere checovid-19 chapfunya chisero munyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe, hotera yeBronte iri muno muHarare yaburitsawo mashoko ekuti yave kumbovhara mikova yayo senzira yekuchengetedza vashandi vayo pamwe neveruzhinji. Izvi zvinouyawo apo bepanhau reChronicle raburitsa nhasi mashoko ekuti mamwe mahotera ekuVictoria Falls uko kunowanzoshanyirwa nevekunze avharawo mikova yavo. Nepamusana pechirwere ichi, hurumende inoti pane vanhu vatatu vakabatwa chirwere checoronavirus munyika, uye mumwe ndiZororo Makamba uyo akashaya nemuvhuro akaradzikwa nechipiri. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere ichi, icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina gore rapera, chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezana pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekumaruwa mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kuwana dzidziso yakakwana yezvechirwere checoronavirus. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Mumwe mugari wekumakonde, amai Emilia Nyikadzino, vanoti havasi kuwana dzidziso yakakwana pamusoro pecoronavirus, vachiti havana redio zvekuti vanongonzwawo vanhu vachitaura.
Ndongonzwawo vanhu vachingotaurawo asi kuti ndizivewo kunzwa paredio asina redio. Vanhu maredio vakuteerera asi mukufamba kuenda takaenda mumashopu kungonzwawo vanhu vachingokurukurawo nyaya yechirwere chacho.
Amai Nyikadzino vanoti hurumende inofanirwa kufambisa mashoko ecoronavirus kuburikidza nema masabhuku ayo anowanzofambisa mashoko sezvo vachiteererwa.
Masabhuku ndiyo anofamba vhiregi yake, yese sabhuku wese anofamba vhiregi yake achizivisa chiranu.
Amai Roslin Shumba vanoti vakanzwa nevamwe kuti vanofanirwa kugeza maoko, muromo nemaziso.
Kugeza maoko yenyu nemuromo nemaziso kunyanya.
Pachigaro weHurumwe Community Radio iyo isati yave kubvumirwa kutepenyura, vaJoe Uzilala vanoti hurumende inofanirwa kupa marezinesi kumaredhiyo ematunhu, uye kuti nhengo dzeparamende dzitaurire vanhu mumatunhu adzo nezvechirwere checoronavirus sezvo vachiteererwa.
Zvinotoshamisawo pane dzimwe nguva kana vematongerwo enyika vachida kusvitsa mashoko avo. Tinoshamisira kuti achitaurwa nhasi mangwana vanenge vaawana mumwe mukana wataigona kushandisawo zvekare kuti vanhu ivavo deivabatsirawo panguva ino iyi kuti mashoko akwatise kunge achisvika kumunhu mumwe nemumwe zvake ari kumaruwa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weredhiyo yakazvimirira yedunhu rekariba yepatsaka vaNWO Bepe vanoti hurumende inofanirwa kudzidza chidzidzo chekuti panofanirwa kuve nemaredhiyo ematunhu akawanda ayo anogona kubatsira kushambadza mashoko akakosha kuvagari.
Kushayikwa kwemacommunity radios nharaunda seyedu Kariba kana disadvantage yakanyanya pamusoro pecoronavirus iripo yecovid-19. Vazhinji hasi kuziva kuti zvochizvokuitika vanoti kuti zvodatiratire macommunity radio stations dakanga aripo dahurumende idonge yabvumaku yakwanisa kukurukura sensa makutizi akasara sekumarural areas.
Nyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vanoti hurumende yakapa mukana kuti vanoda kutepenyura kumatunhu gumi akaziviswa munyika vanyorere kupiwa mvumo, asi vanoti kusvika pari zvino hapana ati anyorera zvekuti boka reBroadcasting Authority of Zimbabwe rakatowedzera nguva yekugamuchira magwaro ekupiwa marezinesi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vanoti vari kudzidzisa vashandi mubazi ravo avo vanozonodzidzisa masabhuku nemasadunhu vanozotaurira vanhu vavo.
Takataka nechegutu kupanyati mwondolo ngezi kandoma eben mfunga ndiwaye kwa kukuti kusaidi iloro kwa taka zizisa ma DH members kana tige tawa zizisa wanawa chota resira kuti vazo fuzo kumperi kushuka kuma health center vazizo target hao ma community leaders ndo kuti kushuka kwa shula kushuka kuma resira koko
Lama socha wano tibari kushushika na zvikuru newe mabawa vachiri kuvhura nguva dzemanheru uye vane urongwa hwekubvisa vanotengesa mumigwagwa.
Muno mumashwesi tikuti mabhawa yese anotengesa doro ngaavhare nasi because kana vanhu vadhakwa after 6 vachatanga kuhagana vachitanga kupesana vachiita zvinani basa rese kana vadhakwa havachaziva vanokangana kuti kune korona virus saka tikuti mabhawa yese ngaavhare nani na 6 toenda kumaketi uko kunotengeswa chikafu tikutaura kuti tiuda kutsvaganisira dzokuona kuti tingareduce tingaderedza sei uwandu wevanhu vari kuenda kuti kumamaketi.
Kusvika pari zvino vanhu vanodarika zviuru mazana mana vakabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi dini nunurai jena.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kuisa zvitanda munzeve vachiramba kutambira kurudziro yekuti vagare mudzimba dzavo senzira yekuzvidzivirira kuchirwere checoronavirus asi kuti vari kumanikidzwa kuita izvi nekuoma kweupenyu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kubva pakabuda mashoko ekuti chirwere chitave munyika uye kuti vanhu vadzivirire kupararira kwacho nekusaenda mudzimbo dzeruzhinji, vanhu vemumasvingo vari kuramba vachingoita mabasa avo semazuva ose. VaEdward Jacob Manzanga avo vanotengesera mumugwagwa mudhorobha vanoti kurudziro yekuti vagare mudzimba iri kusvika kwavari asi havakwanisi kudaro nekuti vanorarama nekutengesa kuti vaone chekudya nemhuri.
Zvaide ndiri kuinzwisisa kuti chirwere chinopomerwana asi dambudziko guru ndiroti ndikaenda kumbazo ndinofana nezhara navana zvikoro zvikavhurwa zvinozvizodikana kuti tigare kusikufa nekubiko veduwe kuti tibude masizvo akofana kuti tinofa saka kuchikufa nekubiko hama dzangu.
Mumwe mugari amai nyengetirai bosha vanotiwo upenyu hwavo huri parumana nzombe nenyaya yecoronavirus nekuti vakarega kuenda kubasa vanouraya mhuri nenzara.
Tinoda chose ende hatidi kutapurirana asi dambudziko nderokuti tine nhamo hatina chokupa vana hatina chokuti tidii tinorarama nehand to mouth kuti vanhu vedu vadye hunge tatengesa hatina indastiri yatinogona kuwanda izvotikunzi maexamination fee tichope tofanira kuti tisevenze jutete yakutosvika hatisi kukwanisa kunhengerekera kuti tikureize mari iyoyo iti kuti vana vedu vaende kuchikoro kutika tinotya asi hatina zvokuzvi nekuti cherokanzi shumba iyo kana panga pane shumba paripo paunofanira kuwana sasi wotomboshingirira kuti ubvute zadza iroro shumba jerechiuye hayo ngoti hameno zvauya chauya chauya chandira vanhu vangu.
Vanochinja mari pamusika mutema vakaita savasamsoni Mutouro vanoti kunyange vari kunzwa dzidziso yekuti chirwere ichi chinogona kutapurirwana pamari vari kuramba vachiita basa iri nekuti ndipo pane raramo yavo.
Aiwa zvakatika tatochinjisa mari tingatofa nenzara manje nokuti manje chirwere ichi hachina kugadzirwa chinhu chichagara pamari chakatongogadzirwa chechirwere chinotongofamba nemhepo saka zvinovati vichinogona kuti kubata chero usingabati mari saka manje ndinondirege basa manje kandingafa nenzara.
Hurumende pamwe nekanzuri yemasvingo dziri mubishi rekukurudzira vagari kuti vasaende mudzimbo dzeruzhinji dzakaita semisika, mabhawa, dzisvondo nekuti chirwere chinogona kutapuriranwa ikoko. Gurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakaumba komiti chaona nezvecoronavirus kuti ibatsire vanhu kurwisa chirwere ichi. Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vati kanzuri yavo yatora danho rekuvhara mabhawa ose ekanzuri kuti vagari vadzivirirwe chirwere ichi uye vatarisirawo kuvhara mitsika. Vanoongorora nezvemagariro evanhu vakazvimirira vagari kaimukura vanoti chirwere checoronavirus chichanetsa kurwisa nekuti vanhu vazhinji vanorarama nekutengesa nekudaro matanho ekuti vagare kure nevamwe anonetsa kutambirika.
Nekuti mukatarisa muraramiro uri kuita vanhu wedu muZimbabwe hakuna munhu anenge aine chikafu kana mari mumba make zvekuti anogona kuita mazuva manomwe asina kudzoka pamusika asina kudzoka pamugwagwa kuuya kuzotsvaga mari. So iroro idambudziko guru chaizvo ratakatarisana naro munyika ino yeZimbabwe. Kana hurumende isina kugadzirisa kuti zvofamba sei handioni zvichibudirira chirwere ichi chicharamba chichipararira nekuti vanhu havasi kuzokwanisa kugara mudzimba dzavo.
Vamwe vagari vanoti kuti nekunetsa kuri kuita mvura mudzimba dzavo vanotomanikidzwa kuenda kuzvibhorani uko kunenge kune mitsetse yevanhu vakawanda zvinogona kuita kuti vawane chirwere ichi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Munyika hamuna kuwirirana pakuti hurumende yakagadzirira here zvakakwana kurwisa chirwere chekoronavhairasi icho chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nevaviri pasi rose. Muzimbabwe mafa munhu mumwe chete, mutori wenhau Zororo Makamba, uyo akashaya nemusi wemuvhuro. Asi hama dzemufi dzinoti zvakabuda pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuchipatara cheWilkins kunorapwa vanenge vatapurirwa chirwere ichi. Vanhu vakawanda munyika vakakatyamadzwa pave kunzi pave kugadzirwazve zvimwe zvipatara nechimbi chimbi kuSt Anne's Hospital neRock Foundation Medical Center. Vebato reMDC vanoti zvipatara izvi ndezveshoroma nevakuru vakuru muhurumende. Asi hurumende inoti munhu wese anokwanisa kuendako kunorapwa. Basa rekurapa varwere vecoronavirus riri maoko ehurumende nemakanzuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata Nengwe ZANU PF vari Gweta vatinomuda Ishe Chinyoka uye mutedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tambori Nyoka. Totanga nekunzwa kubva kuna vatambori Nyoka.
Tinangoti nguva yatinine blessing hatida kunyanya kutaura politics chaizvo maningi, asi vatiedze kutaura kuti tese nepatinokwanisa vatungamiri vari pamalevels akasiyana siyana, kungava kukanzuru, vangava matungamiri mameya edu, machairpesi nemacouncils, angava maminista, maMP, macouncillors nevatungamiri vepolitics, tiati tese tiedze kudhonzerana nepatinokwanisa napo kuti tiedze kuvandudza nekuita zvatinokwanisa kuita. Chinonyanya kunesa apa ndechekuti tikuona state of preparedness yedu kunyanya muzvipatara zvedu haina kunyanyomira zvakanaka, uyezve nenyaya yekuti tikuona vakuru ndochimwe chinonyanyonesa chekuti tese tinofanira kunge tichidhonzerana pamwe chete. Asi tikuona vakuru vedu vamwe vari kubuda kunze vachidzoka vachienda kune dzimwe nyika dzine chirwere chete, asi tifanira tese kuti tigare pasi senyika tione kuti tingaite se tidhonzerane pamberi tikwanise kumeka shuwa kuti nyika yedu yaprotektwa kudambudziko iroro.
Vachinyoka, munoona sei mashoko arotorwa navatambori Nyoka?
Ini ndoona sekuti panguva yatiri inoyi chinhu chakanyanyisa kunaka ndechekuti tidzore zvigumo zvokutendeka kune vamwe vanhu kuti yorukonwa pakati, yorukonwa pakati, tishande pamwe pamwe chete nokuvonavo nokukudza zvakanaka zviri kuitiwa. Vanangabva vakabuda paTV last week vachianaunsa mamezures okulimita magathering evanhu, mamezures ezvokuita nokuchenesewa kwenzvimbo, vachianaunsa maprotocols akaitwa setting place kuti kana munhu akabatwa nechirwere chii zvinomutsika. Zvose zvakaitika kusati kwaita munhu kana umwe womuzimbabwe wanganzi une chirwere. Nyaya yestate of preparedness, chirwere ichi chitsva, hakuna unga achichiziva nyika yose. Hakuna nyika kana imwe yanga iri prepared for this thing. What we need to do ndezvekutoisa misoro tose pamwe totanga kuvonesana kuti zvinofamba sei. Chinhu chatiri kuona ndohwavachikwai chatiri kuona chakaipa mutungamiri wenyika vari kufamba svika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wekunyika vakaenda kune dzimwe nyika, takaverenga mapepa apurezidendi vokupotsvana vachiti chimwe chikuru chavakafambira kuenda kuNamibia chaiva chekuti vanoita musoro kamwe chete sevatungamiri vomumusagara kuti tobetserana sei mukufamba kwechibhere ichi. Ndochimwe chezvinhu chavaida kuti vanotaura. Asi chinhu chakashata chatiri kuona ini tinongova chimwe kuti variko vamwe vasiri mutungamiri wenyika asi vanozviti people's president, vanomanya kungoti vakava kuti kwaita kesi vodoanaunza zvisati zvabuda naminister of health. Chinhu chakadai izvi zvinoda kuti zvabve nemachano zvokuti hazvikonzeri kuhla panic and discondence munyika. Information channel must be one. Vamunangagwa vakakudhara chisati chatovapo vakati no, regai kuungana vanhu, itai zvinozoita kuti muite vashoma. Zvose zvakakonzera kuti vanhu vatange kutaurira kuti naivedue chinhu chingangovuya kuno ichi. Ndo zvinobetsera, ndo inonzi bringing community consciousness kuproblem. Iko zvino vakavhara zvikoro kusati kwaita kana one moon, nyika zhinji dzakamirira kuti vanhu vatange vabvara before vavhara zvikoro.
ngatirege kungoshora pose pose nokuti hatifariri munhu vanhu vachafa ngatifokasei ipapo pautoita sei kuti zvinhu zvive zvishoma ikona makota anaunza kuti zvinhu zvino makota anofanira kuvhagwa most of mabhizinesi omukota haasi kuitika all those things is government taking action.
Vatambori nyoka manzwa zvataurwa navachinyoka vari kushora kuti mutungamiri webato renyu akataurawo zvimwe zvine chekuita nevanhu vanga vachirwara nechirwere ichi.
Ndanzwa zvataura mukoma tino ndavanga vatanga zvakanaka asi vambotaura zvakanaka zvekuti hatidi kutendeka asi vaonai vava kutendeka. Mana vachamisa mutungamiri webato rino vakaita mavhoti anokunda 2 million vanotungamirira mameya anotungamirira makanzuro akawanda munyika akavanga vataura zvakanaka kuti gatibato ine kushanda tese senyika kuchitarisa nechirwere ichi ndonyaya yakakosha pari zvimwe dzichingosiya zvepolitics aside tiite nyaya yekuona kuti chirwere ichi tachitarisana nacho sei sevana vezimbabwe.
Vachinyoka,
kune local government yakasiyana nekunotonga vachamisa. Local government inofola under Minister July Moyo.
Nengo yezanu PF vari gweta vatinomuda ishe Chinyoka. Manzwa zvekare kubva kumuteedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tambori Nyoka. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Vaimbwa munyori anoona nezvigwara remusangano muboka revechidiki rezanu PF vaGodfrey Tsenengamo nezuro vakanyora tsamba kumhuri yeZimbabwe vachikumbira ruregerero nezvavanoti vangadai vakaita munguva yavaive mubato riri kutonga iri. Vatsenengamo vanoti chikuru chavari kukumbira ndechekuti vana veZimbabwe vavaregerere mune zvavangadai vakakonzera vachiziva kana kukonzerwa nevamwe vavaishanda navo ivo vasingazivi. Vanoti naivowo varegerera vose vangadai vakavatadzirawo munguva imwe chete iyo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nyora tsamba mukoma Jonga yandatumira pamasaisai ndichikumbira ruregerero kuvana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe kuti pane zvose zvavanoona zvavakanzwa oro zvavanofunga kuti ini ndakavatadzira panguva yandaiva mutungamiriri mubato rezanu PF vawanewo mukana wekundiregerera. Pane zvakawanda zvinenge zvakaitika zvimwe tichiziva zvimwe tisingazivi. Kushungurudzwa kweruzhinji rwevanhu kungave kuri kutambudzwa kwevanhu kunyangwe kukanganiswa kweupfumi hwenyika kubiwa kwaitwa zviwanikwa nemari dzenyika tichiona tichiziva tichirega zvinhu zvichingoitika uye kumbunyikidzwa kwevana veZimbabwe kwataiona kuchiitwa tichizvitendera kuti zviitike ndo zvimwe zvezvinhu zvandaona kuti no handina kwandinokwanisa kuenda kana mwoyo wangu wakaremerwa kudaro.
Chii chamunotarisira kuwana kubva kuvana veZimbabwe kuburikidza nekukumbira ruregerero kwamaita ikoko?
Mukoma Kandemiri, ini ndakumbira ruregerero mukuziva kuti ndine zvinhu zvandakakanganisa uye zvandakabetseredza mukukanganisira vana veZimbabwe pamwe chete nenyika yedu kuti tisvike patasvika nhasi nyika. Asi handikwanisi kuudza vana veZimbabwe kuti vanofanira kundiregerera nekuti dzimwe nguva vanokwanisa kunge vachiona kuti handikodzire kunge ndichiregererwa. Asi ini chaiva chikumbiro changu chekuti vakwanise kuzviwanawo mavari kuti vakwanise kundiregerera nekugamushira shoko rechikumbiro chandiri kuisa kwavari.
Ko remangwana renyu rakamira sei? Mucharamba muri mune zvematongerwo enyika here kana kuti mangosiya zvese nezvematongerwo enyika?
Mukoma Jonga, handikwanisi kupindura izvozvi pari zvino hangu. Ndanga ndiri kungotora nguva yekuti ndipfuurire mberi nekurwa nedambudziko rehuori ugevha umbavha neukopokopo watekeshera munyika yedu yeZimbabwe. Saka panguva ino ndo zvinhu zvandakatarisana nazvo kana ndine kumwe kufunga kwandingazoita maringe nekuti ndofamba sei mune zvematongero enyika. Aiwa, ndichazenge ndichizivisa vana veZimbabwe asi pari zvino ndambotora defu ndichambomhanyisana nenhau yekurwisa huori neumbavha uri kuitika munyika yeZimbabwe.
Avo vanga vari vaimbova munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki rezanu PF Youth League vaGodfrey Tsenengamo vari parunare muHarare. Sangano reCitizens Initiative ratanga chimwe chirongwa cheGoFundMe chekuunganidza mari ichashandiswa mukubatsira vana chiremba navana mukoti munyika mukurwisa chirwere checoronavirus. Murongi wechirongwa ichi Freeman Chari vauza Studio 7 kuti vari kufara kuti vatounganidza mari inosvika zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Asi vanoti vakatarisira kuunganidza mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Sema citizens tava ne experience yokuita tichibatsira. Tingakwanisa here chekutanga kunobatsira vana chiremba nana mukoti nevamwe vashandi kuti vanowana zvipfeko zvakakwana. Iko zvinezvi ndochirongwa chatasimudza chekuti tikwanise kudaro kana tikakwanisa kubatanidza mari yakati tinopindawo mune zvimwe zvinenge zvakati wandei wose kubatsira even nekuona kuti pane zvimwe masupplies anodiwa here kana zvinongonzwa na ventilator zvirikutaurwa kuti zvinokwanisa kuwanisika. Kuwanika here toona kuti tingabatsira wose ipapo.
Nyaya yehuo ndeimwewo nyaya yanetsa munyika. Pamunolaunch zvirongwa izvi munodzivisa vanhu sei kuti mari yavo yakashandiswa zvakanaka?
Isusu zvatinoita ndezvokuti chinhu chese chatinoita tinoda kuti munhu wese azive zviitiwe pajekerere. Zvizhinji zvacho tinowanzo kuti onai izvi ndo zvataita makatipa mari yakati iyi yamuri kuona apa tikanotenga izvi nemari yakati hatina kuisa makapu mukanobvunza munhu uyu anokuzai takatenga nemari iyi tikanosvitsa up izvi ndo zviripo.
Kana munhu ane chido chokupai mari munobatika sei vanofanira kuenda?
Vanenge vane makadhi akaita seVisa Mastercard vanokwanisa kutumira mari kunze kwenyika kana vari kunze kwenyika vanokwanisa kuenda paGoFundMe. Vakaenda paGoFundMe vanongosecha kutsvaga kuti Zimbabwe COVID citizens response vanotiwana. Kana kuti vakaenda paTwitter yangu @freemanchari vanondiwana. Vanogona kuenda paMagaisa vanotiwana ipapo. Kana muri muZimbabwe mari iri kupinda muaccount yeboard member ari board member yedu vanonzwa mahohoma vanongotumira pa 2637770783 87. Tichagadzisa kuti tione tingakwanisa kuita maaccounts chayo chayo here ekuEcoCash. Asi iko zvinezvi ndo zvatiri kuita, asi tine spreadsheet ratinoragidza kuti mari dzapinda ndedzidzi kuti zvese zvinge zviri pajekerero.
Avo vanga vari vaFreeman Chari, mukuru weCitizens Initiative, vachitaura vari parunare kuOhio naMike Hove weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza7pm, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi takatarisa chirwere checoronavirus. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende yorimirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kupa vashandi ava mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Vamwe vokurudzira hurumende kuti ivhare mabhawa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vezvematongerwo enyika vokandirana nyoka menyu panyaya yekurapwa kwevanhu vane chirwere checoronavirus. Taba tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi iva inesu zvakare mangwana anoko ni kaine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zidogo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chonanjani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhlaka 26 Mbimbitho 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
akufuzanga ukuthi abane mali babe bodwa, abangana mali babe bodwa. Isibhedlela kufuze sibe one. Nxa kugulwa umkhuhlane yi-1, kufuze kube lesibhedlela esinye.
Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eziseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus.
Siyavumelana kakhulu nokuthiwo ngobulawayo city council usize ukuthi sokuzaphazamisa abantu abaningi abafika ngokuthengisa kakhulu amalungu ethu.
I-council yedolobho lakobulawayo yethule umbiko wemfundiso lamacebo wokuzivikela ekuthelelwaneni kwegcikwane lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus. Kusenjalo ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuphazamise umsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe edolobheni lase-Victoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eziseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus, kodwa uZulu uthi ukungaphumeli egcekeni kwakhe kuveza ukuba engabe ebelungiselela iziphathamandla zakhe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uvumele ukungemva kwemibiko ephuma ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini yokuthi uhulumende usesakha isibhedlela eHarare lapho kuzelashwa khona inkokheli yebandla leZANU-PF eyabe ifunyene lomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu ngombiko awethule enkundleni ye-Twitter ekhasini lomsakazo we-ZBC esithi isibhedlela lesi sizakwelapha wonke umuntu, njalo inkampani esakunda Holdings eqondiswa umnumzana kuda kwashe takwirei hiyo eza patisa uncedo lokulungisisa lezi zibhedlela. Kodwa izakhamuzi zeHarare ezifana lomnumzana Walter Sikinya zithi uhulumende kakumelanga abe lenketa bechabi ngoba umkhuhlane we-coronavirus kawulani lombala loba isimo somuntu.
Abantu siyafana sonke, akufuzanga ukuthi abane mali babe bodwa, abangana mali babe bodwa. Isibhedlela kufuze sibe one. Nxa kugulwa umkhuhlane yi-1, kufuze kube lesibhedlela esinye.
Okusekelwe ngumnumzana Nixon Nyikadzini onobhala kwe-MDCT ekhokelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe.
Udubu esilawo vele ngokuthi i-government lethu kayisilalele. Into leyo yokuthi wena uyabayekela isibhedlela sabantu vele ocabanga ukuthi bazokwanisa ukuthi behle befike kona bebhadele imali awenzi.
Umnumzana Thulani Mswelanto olwela amalungelo oluntu yena uthi lesi ayisiso sikhathi sokuthi uhulumende adlale ngempilo zabantu.
Lokhu esikubonayo ukuthi uhulumende wethu akathandi bantu bakhe. uhulumende wethu uhulumende ofuna ukuzinceda yena wodwa sikhangela umongameli welizwe laba ministers akhe singaphuma khonapho engene labantu abase business sector manje laba abasebenza lo uhulumende abanye bonke bathi bona sithini kungcono siyokufa ekuzenzi osuthi
umnumzana Normal Dube isakhamuzi seHarare uthi okuqakathekileyo kwamanje kuthi uZulu azivikele ngokuhlala emakhaya ephila impilo elokuhlanzeka kunokumelela ukuya esibhedlela
athinga nje ukuyolibhakethi lokuyani okulethepu okuthi ngawuphandle laphana abantwana bevela phandle u-eva ongene endlini ngiyoqalise ukugeza izandla xa siphakathi endlini amanzi esonathe asanathe amanzi avele ethwithi sesinathe amanzi awuma amanzi esinjani esesiwanatha so umuntu angaphuma phandle wenziye etoilet umbuya ngaphi kumele phenduke njani igeza izandla ekangenezi
ngasenelisanga ukukhuluma lo mnumzana ubhadaya moyo umphathintambo wezempilakahle kodwa ugwatsha lwakhe lutshele umsakazo we-ZBC ukuba isibhedlela esilungiswa yiSekunda Holdings sizanceda ukwelapha uZulu wonke inkampani yeSekunda Holdings ethengisa amafutha ezimota ithi izafaka imali enhlanganisweni eye-Rock Foundation lesibhedlela seSt Anne's yokuncedisa uhulumende emizameni yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kuyakuthi kufika ulwesithathu lweviki ezayo esisodwa salezi zibhedlela sibikwa siyabe sesilungele ukuphathisa abayabe sebelo mkhuhlane elezimbabwe libhekane lobunzima besimo esibi ezibhedlela ngoba uhulumende usele minyaka ethile engabeki imali eneleyo kumsebenzi wezempilakahle ikakhulu khathesi sekubhekane lokusabalala kwegcikwane le-COVID-19 eseliqede inkulungwane zabantu emazweni aphetsheya agoqela ele-China, Italy, iMelika lamanye eZimbabwe leli gcikwane selithethe umphefuno womuntu oyedwa uZororo Magamba kulababili asebefunyenwe belalo imibiko engavezwanga nguhulumende itshengisa ukuba kungaba labantu abaningi abangafunyanwanga beleli gcikwane le-COVID-19 ibhedlela esithenjiweyo eseku-Queen's eHarare asilungelanga ukuphatha abagulayo ngoba singela michina elungele ukulondoloza impilo zabantu kusenjalo odokotela beZimbabwe Doctors Association labongi beZimbabwe Nurses Association zina sebethule imbiko ethi kababuyele emsebenzini nxa kungela zembatho zokubavikela ukuthi bengathatheli imikhuhlane ezinjengama-gloves lamamaski ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
ikhansili yedolobho lakobulawayo yethule umbiko wemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igcikwane lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus. UZulu waleli dolobho yena ukhathazekile ngokuthi isibhedlela se-Thorn Grove isolation ward lokhe singalungisiswanga ukuba selaphe kumbe ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona. Indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwemukela labo abahlolwa i-coronavirus kayila michina lempahla engasetshenziswa yizisebenzi zempilakahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili yakobulawayo ithi kusasa ikhangelele ukuthola imithi esibhedlela semithi sikahulumende. Ukuthengiswa kwempahla ezindala lezintsha sokumisiwe edolobheni. Abafelweyo sebevunyelwa ukuyabeka umufi bengamachumi amathathu kuphela. Umqondisi weBulawayo Vendors Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi ikhansili ithethe inyathela elihle kodwa abaphila ngokuzisebenza bethengisa bazaphila nzima.
Siyavumelana kakhulu nokuthiwo ngoBulawayo sithi ikhansili siyazi ukuthi nongomonakalo omhlaba wonke jikelele ngokunjalo ke kumele sibambisane sibonisane ukuthi hayi ke singenza mzamo bani usize ukuthi sokuzaphazamisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa kakhulu amalungu ethu. Ngabe ukhulu mende uyazama ukuthi abantu bathole okungama ozimadlana okuncane.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Linda Sibanda unqome inyathela lekhansili kodwa ethi lizakhama abaningi.
Hayi mina ikhansili mbona ngani isinqumo siyithetheyo isinqumo esilungileyo lanxa nje sikhanya ngani siyasincindezela njengabantu beZimbabwe njengakithi ngapha emhlubulweni wakithi siyabona ukuthi into ziminjani so kukhanya ngani ngabe kusincindezela kodwa njalo singakhangela ngekwezempila kahle lakho mbona ngani umqondo olungileyo owenziwe yi-council ngoba sonke akula muntu ofuna ukugula akula muntu ofuna ukufa
isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lihle inyathela elithethwe nguhulumende weZimbabwe i-council lohulumende weSouth Africa loba kuza kuba nzima ukuthumela impahla ekhaya
siyakwamukela ukuvalwa kweborder phakathi kweSouth Africa neZimbabwe lokho kuzakwenza ukuthi kungabi lomthelela wegcikwane mhlawumbe zikhona izalwane zaseZimbabwe ezingabe zile gcikwane ngoba lapha eSouth Africa inani labantu abalele gcikwane selidlule 700 uvalo esinalo ukuthi abantu bengavunyelwa ukuhamba eZimbabwe bengagcina bethelela abantu emakhaya kuzahlupha ukuthumela impahla ekhaya kodwa sicabanga ukuthi ngibuhlungu omele sibuze nxa kuyukuthi sifisa ukuthele gcikwane le-coronavirus lelihlele nabona
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Nozipho Moyo uthi ukuvalwa kwamanzi kuzamemethekisa igcikwane le-COVID-19.
I-96 hours yona le water rationing ayihambelani ngesimo sesikhangela ukuthi sixwayise ukuthi sigeze izandla ama-20 seconds. So it's one of the things sibili uhulumende amelele ukukhangele singasabali i-council ukuthi long-term solution vele ithini ngamanzi lapha ngoba singaze sithi corona sidlulile sizakulwa yi-cholera thina esiseleyo.
Isibhedlela seThorncroft Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu. Okwamanje akula muntu ogcinwe khona njalo amalunga edalela eParliamente athi asilungelanga ukugcina izigulane. Izisebenzi zempila kahle lazo zivikwa zisengozini yokuthelelwa umkhuhlane ngesimo esikhona manje. Indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane, ingubo, imibheda konke sekugugile kuthi lezisebenzi zempila kahle zikhala ngezembatho lapho zisebenza lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama-sanitizers. Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19 abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Izisebenzi zeCouncil ezizithweleyo seziphiwe ikhefu lokuyahlala emakhaya. I-council ichaze ukuba kunzima ukumisa imisebenzi yokulungiswa kwezimpompi zamanzi edolobheni ngoba belandela imithetho yebhanga yokuphela kohlelo lolu. I-council igcizelele njalo ukuba uZulu alandele izimiso zikahulumende zokuzivikela. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuphazamise iningi edolobheni le-Victoria Falls lapho iningi elithembe imali evela kwabathekelela leli dolobho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lo mnumzana Lawrence Ndiweni okule bhizimusi edolobheni le-Victoria Falls.
E-Victoria Falls, hayi umkhankaso we coronavirus uyaqhubeka uyaphambili abantu bayacetshiswa ngokubana babe bangahlali ngama groups bahlalelwe ngama groups lethan 50 le ma church nayo zonke izindawo kodwa hantu yabazi sabantu basayithatha lula le ndaba kodwa bakayiboni ingozi yabo esiyikhokelela lokho esikubonayo kwezinye izindawo kodwa hayi okokuvikeleka kukhulunywa ngakho sibili ukuthi abantu bangabuthani babe kumbini ezinkulu ezindaweni ngani ngayo okwamabhizinis akukhulumeki lokusadwele
ibhizimusi iqhube kanjani khona ngapho efollows
ibhizinisi sonke especially in the tourism industry hayi is dead akula since ngafika embalini yami eVictoria Falls sokufana lokusokufaka ukuthi sempini ngesikhathi sempi it was just like that la manje coronavirus day so ngani isikhathi sethu sisempini manje ungake ubona nje ikhiwa qo lapha lapha iborda yeZambia ivala izolo ukuthi izakhamuzi zingaphaphi ziye ngaphetheya kweZambia kodwa okuvunyelwayo ngama-taxi kuphela ubona ayiwanga cross okuninginingi lokhu hayi sokumisiwe mpela i-business simile hayi kufiwe abantu sebe-retain ama-contract workers sebastotshiwe abaningi ama-permanent workers ama-salaries sokuthiwa bakhathile ezindaweni okufana lakini lakho sokunjalo mpela vele izimota zifakile zimile azisamuvi akulanto enhle in terms of business kufiwe sibili kungani kulapho engikhona ukwenziweni emngcwabeni le follows ngani sifele dadewethu kunjalo esikubonayo ngezamabhizimusi akulanto enhle ehambayo ngathi ngamafitshane ikhona okunye yabo.
Lo ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 esedolobheni leVictoria Falls.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigaba seWashington kwelemelika sibika ukubana sesisungule uhlelo lwemfundiso kwaba kumsebenzi wezempilakahle ngendlela yokuphatha izigulane eziyabe sezifunyenwe zile gciwane le-coronavirus abangamakhulu ayisithupha abazasebenza ukuncedisa umsebenzi wokulwisa leli gciwane bezinikele ukwenza lokhu kungelambadalo amavolontiya. Amalucacha eqembu labokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abeqembu leBoko Haram babikwa bebulele amasocha weleChad angaba likhulu balimaza abambalwa kuliviki kuphela okuchazwe ngumongameli Idris Deby walelo lizwe njengesehlakalo sokuhlaselwa kwezinga laphezulu embalini yalelo lizwe. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwelemali uMnumzana Somayila Sise ubikwa engabonakali enakanelwa ukubana angabe ethunjiwe labanye abalishumi lanye 11 akade ehamba labo esiyakhankasela ukuthola usekelo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe. Sizigqiba ke lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe.
Ekuqaleni kokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, uhulumende ubesetheswa umlando wokuthatha lula lesi sifo. Kwezwakala umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opam Tinguri Kashiri esithi leli gcikwane lilethwe ngumlimi ukuzojezisa abethulela uhulumende izijeziso zenotho. Yena umongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe wabuthanisa abantu emhlanganweni enyanga kuyikuthi phambilini ubethe abantu bengavuthani njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli. Kodwa kuthe kubhubhe umnumzana Zororo Makamba ebulawa yileli gcikwane, abanye bathi uhulumende usetatazela ezigwenxa emadasadasa ezama ukuthatha amanyathelo ayimele awathathe ekuqaleni kokumemetheka kwaleli gcikwane. Kambe uhulumende uyanakekela na uzulu ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus yena sokuthiwa wakha isibhedlela esizelapha iziphathamandla zezanu PF kuphela ezizatholakala zile gcikwane leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Well, okokuqala okuqakathekileyo ukuthi sibe kwazi ukubana umkhuhlane lowo umkhulu kangakanani ngemva kokuthi sikhangele sabona izenzakalo ezenzakaleyo kwamanye amazwe kusukela eShayina lapho lapho esungule khona yaya e-Europe ku-Italy, Spain lapho osekufa abantu abaningi khona kakhulu yaya kumilika khona lesingenileka lapha kwela kithi le-Africa. Umkhuhlane lowo asomkhuhlane ofuna ukubana siwuthagle ngendlela yokudividana. Lo mkhuhlane ufuna sonke sibambene silulisa sindawonye. Akusho sikhathi sokuthi wena sithi kona lowo useyenzeni kumbe lowo kayenzanga lokho. Uhulumende can never do enough ukubana alungiselele lo mkhuhlane. Sesikubonele emazweni esingathi ngama-first world countries wona laba phela oMelika, o-Europe, o-China zifile izizalwane zakhona ngale ngobuningi noma-ke bene-technology ephambili noma-ke i-health system zabo bezingane izitshazi ziphiphebe ziphambili kodwa lo mkhuhlane ufike wabhidlika kunjalo. Akula into engayenza ubana sikuze ukuthi uhulumende sezilungiselele na, kodwa into kumele siyizibizele ukuthi na wena lami sesizilungiselele na.
Ye, uyaluza udaba mnumzana Ncube. Wena ungathini kakhulu sikhangela imbiko lesizwayo ukubana kulesibhedlela okuthiwa siyakhelwa amalunga ezanu PF iziphathamandla?
Kuyabe kuyikuganga okukhulu lokho nxa ngabe ungubaba phakathi kwekhaya kumbe ungumama kuthi kulo sizo lungaka ube lo mngani wakho lembiza yakho eyolipheka lodwa wena lo mngakho abantwana bakulayo yindlala. Uyakungubaba lo mama oyileka kakhulu okuyabe kusisho ukuthi uyakungafanelanga leso sihlalo okiso nxa ngabe ukuhulumende ngokuba abantu abafakwa ezihlalweni zokubusa bafakelwa ukuthi babuze kahle, bafakelwa ukuthi basebenzele abantu hayi ukuthi basebenzele bona. Kwananzelela imkhuhlane lo khona we-COVID-19 i-coronavirus le indlela eyenze ngakhona ilethe umehluko omkhulu ozaletha ukuthi mhlawumbe nanxa sisile nanxa siphakathi kosizi kodwa sifundile okukhulu ikakhulu ababuzayo ukuthi kayisiyo yonke imkhuhlane ozagijima uye kwele-China, uye kwele-Britain, uye kwele-Melika usiya kwelashwa. Kuleminye imkhuhlane lapho bangasoze bakwamukele khona ukuthi vele uyugcobe khona ngayo. Ngakho-ke kumele babone ukuthi bayaha izibhedlela zayo wonke umuntu zisebenzele wonke umuntu kunye labo hhayi ukuthi bazegijima besiya kwelashwa ngaphandle. Ibe sengisiza-ke endabeni yokuthi uhulumende uyathinteka yini. Nakube ngivumelana lobabuthuma ukuthi lesi sikhathi isikhathi sokuthi abantu babe ndawoni bacabange ndawoni babambisane ngokuba phela kusekufeni kusemkhuhlaneni. Angeke sikhohlwe kodwa ukuthi yona limzamo yokuthi abantu bangaphumi baye emadolobheni bangaphumi bahambahambe yenziwa ibe nzima umnotho welizwe. Ubabuthuma ukuthi abantu bahlale ngekhaya akula mpuphu. Ngethemba uyakwazi khona lokho. Ayikho impuphu, ngeke abantu bahlale phansi kungela mpuphu ezindlini.
Ye, nanto ke udaba mnumzana Chuma, ungathini wena ngalokho sokukhulunywe ngubaba Ncube?
Okokuqala yisikhathi sokuthi mina intatheli zendaba lethule imbiko eqondileyo njalo imbiko elamaqinisa. Akula sibhedlela esilungisela izanu PF kumbe abakhulu bezanu PF. Into eyenzakalayo yikuthi khona ama-private players, private sector, private companies are coming up besithi hayi njengoba sokunje lathi manini sithi bezizonceda senze lokhu lalokhu lalokhu imizamo etshiyetshiyeneyo. Namhla khonapha koBulawayo ngikhuluma nje kule Twitter ephumileyo iphuma kubaba uBusisa Moyo CEO we-Renate Refineries ekhuluma ngemizamo eyenziwa ngosomabhizinisi ukuthi singezelele ukufaka izinto ezibhedlela. Baqambe ezintathu bathi i-ten group esinayo leyi i-ekusibeni leyanayo yaqaliswa ngobaba uNkomo engakavulwa lasemathaday ecela-ke ubona ongabe ekwanisa ukuthi aphosele izandla khonapho asiphoseleni sincedzameni aphila to business people. Yikho futhi okwenzakale e-Harare ngayo we osakunda petroleum labanye amabhizinisi babuye ndawonye bathi right asikhangele sisibhedlela lethona kuthiwa yi-same aims esesirana yikatolika esavalayo lesiya ukuthi mhlawumbe singavula singezele ne-imbeda lesinye esise-Mount Pleasant.
Hhayi isikhathi sesingasavuma, ungasigqibela uhlelo Mnumzana Ncube.
Ngalesi sikhathi into edingakala kakhulu ukuthi uhulumende akhulume iqiniso lakho konke okufaneleyo. I-World Health Organization icacile ithi kumele batestwe kabanzi abantu. Ngahlala sithi sinabantu abathathu abagulayo, kanti sinabantu asebefika 100, sinabantu abafika 400, 500 ukuya phezulu. Ngakungakhulunywa iqiniso kuzaba ingozi, kube lula ukuthi igciwane ligcwale umhlaba wonke jikelele. Uhulumende kabone ukuthi zona lezo zinto ezikhulunywa ngubabuJuma ukuthi zikhona, ompupu nangani babakhona ukuze abantu bangavumi ezindlini bayekhathaza. Uhulumende kabone ukuthi kuso sonke isikhathi abantu bane-transport efaneleyo. Kodwa zonke lezo zinto njengoba zehluleyo kungakabi lo sizi lolu esiphakathi kwalo, kunzima ukubona ukuthi kuzabe kuza kwenziwa njani.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF, umnumzana Joseph Chuma. Abantu abaningi abagoqela abafundisi bathi sesifikile isikhathi sokuthi abantu babambisane ngokulwisana lomkhuhlane owe-coronavirus kumbe i-COVID-19. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye walabo abathi kumele abantu badonse ndawonye ngumfundisi Makhawe Ncube odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa.
Asigcineni ukuhlanzeka endaweni zethu. Ama-companies amaningi asevalile lapha eSouth Africa. Ngaleso sizathu siyalinxusa indawo zonke ukuthi siqaphele kuhambeni kwethu okulabantu khona abaningi. Siyalikhuthaza njalo kwabanelisayo ukuthi sincedane ngama-mask, sifake ama-mask, sithengele abadala endaweni ezehlukeneyo nalabo abanganelisiyo, kanti ke nama-thermometer asiwadingeni ukuze ekuseni sibe ngabantu esizihlolayo sibone ukuthi temperature yethu imi kahle, it's not over 37 degrees.
Umfundisi Ncube uthi kumele uZulu athandaze kakhulu.
Ake sibheke kuye uJehova oyisombululo phakathi kwalesi isimo esibhekane laso.
Lokhu kusekelwa yisakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Robert Ndlovu. UNdlovu uthi okuhluphayo ukuthi abantu badinga ukudla zuko zonke ezitolo okungenza ukuthi babanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Abantu abaningi uzathola ukubana ekhaya lapha ngumasiphandela balutshwana abaqhatshwe formally. Abaningi abavuka ekuseni esiyathengisa lakho abuthengisayo ukuthi etholeni imali yokuthi efika ngikhaya ethole ukudla. Abantu bayakuzwisisa ukuthi kubuthana lokhu uzasibulala ngobuthana kwenu njengempukane. Kodwa now abanye sebegcina besidorize. Okungcono yikuphi ukuthi ngife ngihlezi endlini angifela ngabantwana kumbe ngithathe ichance ngiyezama ukuyakudinga.
Unkosikazi Siphiwe Sithole osebenza kwezempilakahle ekolijini le-University of Ireland uthi kulula ukuthola umkhuhlane lo.
Indlela esiwuthola ngayo usekuthini uthinte ngesandla kakhulu, bathi izandla they are the major culprits. Ukubamba ngezandla lapho umuntu akhwehlelele khona lo lakho kumbe ukuthi akukhwehlelele, of which ukuthi akukhwehlelele ngensuku zalamhla it's an accident kukalutshwane. Okuningi okukhulu bathi about 70% ye-transmission ibuye lezandla. Ngakho into eqakathekileyo kuthiwa yikugeza izandla. Nxa ugeza izandla zijayeze ukugeza ngesepa, njalo nxa ugeza ngesepa ungenisa iminwe phakathi kweminye iminwe uzama ukuthatha isikhathi esidanyana ugeze ngamanzi agelezayo.
Abanye abantu bathi kuza kuba nzima ukuthi uZulu alwisane lomkhuhlane lo eZimbabwe ngenxa yokusilela kwempuphu lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Akagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Ikansili yedolobho lakoBulawayo yethule imbiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igcikwane lomkhuhlane we-coronavirus. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sekuphazamise umsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe edolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe lingasithola njalo kundaba zekuseni ngo 6:30. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.